Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 20 Gumiguru 2023 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reBulawayo Progressive Residents Association rinokurudzira kuvandudzwa kwemutemo unobvumidza mapato ezvematongero enyika kuti adzinge vamiriri vavo muparamende nemumakanzuru. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoti paramende yeAmerica inofanirwa kubvuma kupa Ukraine neIsrael madhora ekuAmerica 100 remabhiriyoni panguva iyo nyika idzi dzakatarisana nehondo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Rimwe remasangano anomirira vagari veBulawayo Progressive Residents Association rinoti mutemo unobvumidza mapato ezvematongero enyika kuti adzinge vamiriri vavo muparamende nemumakanzuru unofanirwa kuvandudzwa. Izvi zvinotevera kudzingwa mukanzuru yeBulawayo kwenhengo 12 dzeCCC mushure mekunyorwa kwetsamba yekuvadzinga nemumwe anozviti akafanobata chigaro chemunyori mukuru webato iri. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Vachipa maonero avo kuStudio 7 mushure megwaro rakanyorwa negurukota rezvekutongwa kwematunhu waWinston Chitando neZuro richienda kukanzuro yeguta reBulawayo richiziviswa nezvekudzingwa kwemamwe makanzura sachigaro weBulawayo Progressive Residents Association vaAmbrose Svindi vati mutemo unobvumidza kuita izvi unokanganisa mafambisirwo emabasa ekanzuru.
Obviously, there won't be anybody who is speaking on behalf of the residents in council chambers or on those particular issues or
zviri pachena kuti pachange pasina kanzura anomiririra vagari kumawadi ane makanzura abviswa aya zvichireva kuti zvose zvichemo zvevagari ava pamabasa anotarisirwa nevagari kuti kanzuru iite zvinenge zvisingachanzwikwi zvichireva kusarira kumashure kwenzvimbo idzi.
Vasvindi vati chero kuchizoitwa sarudzo dzeby election sezvakatarwa nemutemo sarudzo idzi dzinotora nguva uye vanenge vasarudzwa mushure mesarudzo idzi vanogona kubviswa zvekare.
As the Bulawayo Progressive Association, we've always spoken that Section 129K of the Constitution of Zimbabwe, it needs to be revisited.
Suse Bulawayo Progressive Residents Association, tagara nchitaura kuti mutemo we Section 129 yepumbirore mutemo we nyika, unofanirwa kubviswa nekuti unopa mukana kune vezvematongero enyika kuti vaite madiro kana vachishandisa mutemo uyu kana vachinge vapokana.
Taedza kubata vachitando kuti tinzwe zvizere panyaya iyi asi nharembozha yavo yange isingapindi. Tabvunza mutauriri weguta rekanzuru amai Nesi Sampofu kuti kanzuru yange yasvitsa gwaro iri kumakanzura here asi varamba kutaura pamhepo vachiti vange vasina ruzivo nezvaro vachitiwo tibvunze meya vaDavid Coulthard avo vati vange vari mumusangano. Mudzidzisi wezvedzidzo zvepamusoro zvekutonga kwakanaka kudzivirira kupokana uye budiriro paMidland State University vaArthur Chikerema vatiwo mutemo uyu wakaipira kuti unopa vemapato ezvematongerwo enyika simba kupfuura veruzhinji vanovhota.
Zvido zvinonyanyoda kuitwa ndezvipiko? Zvido zvemaresidents, zvido zvemacitizens, zvido zveruzhinji wevanhu. Asi tinoona umwe waanongobva nepaanobva nako ototanga kunora tsamba dzataifungawo kuti vakuru vehurumende vachaongorora kuona kuti tsamba idzi zvechokwadi ndezvemachokwadi here kuti dzinobva kumapato anonzi ari kudedza vanhu ari kurikola vanhu.
Mutevedzeri wemutauriri webato reCCC vaGift Siziva vati zvose izvi mabasa ezanu PF
hatizobvumi. Ndosaka takaita the multiple measures dzatakaita politically and legally kuti timise any recall of our members of parliament nemakansela nekuti vanhu vakasarudzwa nevanhu. The matter is before the court and they started what disengaging from council and parliament. Sikanyai yagadziriswa yema riko zarubita siripa mtemo ba patala enda nyaya zetu kumakota apazo kunukitwa eni riko sika nyaya za kati so matari
taedza kubata mshandi mkuru muofizi yezwe kuburitwa kwa mashoko mbatore zano PF bafara ya marapira asilanzi vange wari mumsangano mtauri webatore zano PF mudunu rebulawayo wa achichiponda vange wachacha tupa minduro pa maonero ya vamwe ya kuti urumende ili kutora diri rebatore zano PF asilanzi wa satelaita izi patenda kumepo pane vamiriri veparamende nemakanzura vane chitsama vebato reCCC vakadzingwa muzvinzvimbo zvavo munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika zvichiteera gwaro rakanyorwa navasengezo chavamwe avo vanozvitindiwo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru webato iri asi veCCC vanoti aya mahumbwe nekuti vachavamwe haizi nhengo yavo ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini kudzanai Musengi.
Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nezuro maneru vakataura vari pamuzinda weWhite House vachiti rubatsiro ruri kupiwa kuUkraine neIsrael huchabudisa mapudzi anokuchengetedza kweAmerica makore ari mberi. Vachitaura kuvanhu veAmerica, vaBiden vakati dare reparamende yeAmerica rinofanira kubvumidza kushandiswa kwemari inoita madhora ekuAmerica zana remabhiriyoni kana kuti US $1 billion kuti ishandiswe mukubetsera Ukraine neIsrael panguva ino nyika mbiri idzi dzakatarisana nehondo. Tabata nyanzvi mune zvematongero enyika Dr. Frank Guni kuti tinzwe zvavakanzwa uye maonero avo.
Kutanga wa Biden vari kubvuma kuti chinhu zvakakosha zvikuru kwazvo kwavari semutungamiriri wenyika yeAmerica kuti vaite zvese zvavanogona kuti zvizvarwa zveAmerica zviri muhutapwa kana kuti vakakidnapwa nechikwata cheHamas vange vachiburiswa vachidzoka vari vapenyu. Ishoko guru rakakosha iroro. Chechipiri chatingati chakakosha chakabuda muhurukuro yavaBiden ndechekuti vakabuda pachena kuti muhurukuro dzavo navaBenjamin Netanyahu vanova prime minister weIsrael vakavataurira pachena kuti hongu iyo America inomira neIsrael muzvese zvairi kuita kurwisana neHamas asi Israel inofanira kunge ichitevedzera mitemo yehondo yatingati international rules of war, warfare.
Dr. Guni, sei mashoko iwayo akakosha?
Iwayo mashoko akakosha nekuti ndo zviri kunyunyutwa nepasi rese kuti Israel yakungobomba ichiuraya vanhu pasire vari muPalestine vasinei nechekuita nezvakaitwa neHamas. Izvi ndizvo zviri kurambwa nevanhu vakawanda pasi rino. Saka tiri kuona kuti vaBiden vakaona kuti mashoko akakosha iwoyo. Tinoonawo zvakare kuti tikatarisa hurukuro yavaBiden ihurukuro yokukumbira mari kuCongress. Chinangwa chikuru chehurukuro yavaBiden ndechekukumbira mari kuCongress kuti paramende yemuno muAmerica ivape mari yokuti vabatsire Israel pamwe chete neUkraine. VaBiden vakada kuedza kuti vasonane dzenyaya idzi kuti kurwisana kuri pakati peRussia neUkraine nekurwisana kuri pakati peHamas neIsrael zvakada kunofanana. Vakada kuedza kuruka nyaya idzi pamwe chete vachiti zvese Russia neHamas zvine ukama kana zvinobatsirwa neIran. Asi hationi sekuti kuruka nyaya kwavo uku kunenge kwakasimba chaizvo. Chikuru chavanga chatingati chakabuda ndechekuti vakakwanisa kupa chitsvambe kudare reparamende kana kuti Congress kuti iburitse mari nokuti zvinogozhera dare reparamende kana kuti America kuti igoramba kupa mari kuIsrael yavanoti shamwari yavo yepedyo, shamwari yavo yepamoyo. Israel inoda sechizukuru chiya chinongorega chichita zvachinoda, chikada kunokora nzungu, chikada kuti ndipei chingwa, chikada ndipei zvakati chinongopiwa nekuti ndicho chimuzukuru gotwe chinenge chichidiwa zvikuru kwazvo naana sekuru nambuya. Saka ndoo pakamirira nyaya yavaBiden.
Nyanzvi mune zvematongero enyika Dr. Frank Guni vari parunhare kuVirginia neStudio 7. Kudani anonzwa nemusi wesvondo apo kuchange kune mutambo wemukuru wemagitare kuSherwood Golf Club muHarare. Kuungana kwevazhinji uku kune chinangwa chekuunganidza mari yekubatsira muimbi akamboita mukurumbira Bob the Headmaster Nyabinde. Mutori wedu wenhau Evans Sininga anotipa nyaya inotevera.
Vanopota nemarai achitenga samatomati
Muchitiko ichi chiri kuratidza kubatana kwevaimbi munyika musi wesvondo kubva nenguva dza4 masikati kusvika usiku. Vaimbi vane chitsama vachange vakabatana kufadza vanhu nekurova magitare. Mumwe wevari kuronga mutambo uyu vari muimbi zvakare ndiRute Mbangwa, uyo anoti mutambo uyu wakarongwa nevaimbi nemapromota neshamwari dzaBob Nyabinde nechinangwa chekubatsira mumwe wavo Nyabinde.
Ndinova ndiri umwe wevaimbi vachange vari pamutambo vatakaronga semapromota vaimbi nevamwewo vakazvimiririra kuti tikwanise kubatana tiunganidze mari dzinoita kuti tive tinokudza nekubatsiridza umwe wedu baba Bob Nyabinde, sezvo zvamunoziva kuti vakawirwa nedambudziko remaziso kuburikidza nediabetes zvese nestroke.
Rute aenderera mberi achikokera veruzhinji kuti vauye neuwandu varatidzewo ruoko rwerudo kuna Bob Nyabinde vachiti rudo ndirwo rwakakosha.
Kungotwasanidza ruoko rwedu rwerudo kuti mumwe wedu tichiri kuziva kuti varipo uyezve vanoda ugaro hwakanaka, saka tingango tichiratidze cherudo ndetikushedzera veruzhinji kuti ratidzaiwo rudo nekuuya tichifara tese tichitamba tese musi wesvondo kuitira kuti tibude nechinhu chakanaka chikuru, nekuti chikuru rudo pane zvose.
Mwana waBob Nyabinde uyo akatorawo ruoko rwababa vake rwekuimba anoti anonzwa kudziirwa zvikuru nezviri kuitwa nevamwe vaimbi kubatsira baba vake.
Ini semwana wavo ndinonzwa kudziirwa chaizvo nezviri kuitwa nevamwe vaimbi vemuZimbabwe, nekuti gore rapera futi vakamboita mumwe mutambo wakadai wekuti vaimbi vaingouya vachizoimba vachibatanidza mari yekuti umwe wavo abatsirika nepane zvaanoda, nekuti vanoita maphysiotherapy sessions ekuti vabatsiridze kuti zvoko rwavo negumbo ravo ritange kushanda. Vanoita zvinodiwa kubatsiridza medication yavo.
Mumwewo muimbi ane mukurumbira achange aripo pamutambo uyu Tariro negitare akurudzira veruzhinji kuti vauye vazotandara pamwe chete nevaimbi pamutambo uyu.
Salimonani makadini, zita rangu nditariro negitare. Ngatisanganei musi wesvondo 22 October apo patinenge tichipemberera baba vedu the headmaster vemagitare Mr. Bob Nyabinde. Come one, come all, ngatisanganei ikoko. Entrance is free. My gate anovhurwa na 4 p.m. so I hope to see you there.
Achipendera Rute adzokazve achiti dai vaimbi vemuZimbabwe vagona kuramba vakabatana seizvi namangwana namangwana.
Tikabatana pane chiitiko ichi ngatibatane even kuzvichienda mberi tichiita atinoti maunion aya kana maassociation ekuti tinogara tine homwe yedu yakasimbawo yekuti umwe wedu akawirwa nedambudziko kungava kutsvirwa nemba kana zvakawanda zvinoitika muupenyu tinenge takangosimbo takabatana takadaro.
Vamwe vevaimbi vari kutarisirwa kupinda mumutambo uyu nditanga wekwasando Kireni Zulu, Victor Kunonga, Steve Chikoti, chikwata cheAsegai Crew nevamwe. Ndini Evans Zininga, Studio 7, Washington DC.
Tombo tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Mu Newsday gwetari ndozivikanwa zvikuru vaKenya Shonai vakasungwa nemusi wechitatu mushure mekushora mapurisa pamasingiro avakaita vanotengesera mumigwagwa. Vashonai vakashorawo mapurisa pamusoro penzira yekuvakanda mumotikari dzavo kwavaiita. Munewsday makare gurukota rezvedzidzo vaAmon Murwira vanoti hurumende iri kuronga kudzidzisa varayiridzi vanoita zviuru makumi maviri kana kuti 20,000 sezvo hurumende ichida varayiridzi vanopfuura zviuru makumi maviri. Hurumende inobvuma kuti iri kutadza kumisa zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuenda kunotsvaka mafuro manyoro kune dzimwe nyika. Vashandi vazhinji zvikuru vanoshandira hurumende vari kubuda munyika vachitsvaga mabasa kunyika dzinovabhadhara mari inoenderana noruzivo rwavo. Hurumende iri kukumbira rubatsiro rwevanhu vakaparadzirwa misha yavo nemvura munyika. Bazi reDepartment of Civil Protection rinoti izvi zvinotevera kunaya kwemvura zhinji munyika iyo yakasiya yaparadza misha kwayakapfuura nako. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mwananaka pastudio 7 ana mukoma Junga ana mukoma Tanonoka Wande vese ana Sisi Plastics Jeremani vamwe vese tisodoma nemazita. Uyo munhu anonzi Simba Mavazo, iwe Simba Mavazo kai utikwanire iwe. Iwe Simba Mavazo utikwanire, usatamba nepfungwa dzevanhu iwe. Handiti uri kuBritain iko uri kutsvaga chii? Uri kutsvaga chii Britain wadzirwa manje. Vanhu vari kutambura muZimbabwe chitanzi Zimbabwe yakanaka, zvinhu zvakanaka, chii chakanaka kubva pano chitambura. Zuva nezuva vanhu vari kuita maborder jam vachitizira kuenda kunana sasaona Botswana vachitizira nami muZimbabwe. Migwagwa chaiya vanhu vari kufa muzvipataro, hamuna mishonga, hamuna kana mushini, hapana kana chiri kufamba. Zvinhu zvese zvakamira chii, zvinhu zvakanaka muZimbabwe. Iwo mutikwanire vanhu vezanupf. One day chete muchaona zvinhu zvichamuka zvakachinja, muchaita maborder jumpers.
Makadii pastudio 7 apa? Makadii pastudio 7? Mashoko anotaura dharaura kumavhaza. Mashoko anotaura baba minuti vanomataura vanomaona paichanje. Vanotaura kuti nyika yakanaka vari kupiko, ngavaende kunyika kwavo zvikana zvakanaka. Plus ngavasarambira kakuti tsamba haina kuonekwa, ivo vasivo vanoona tsamba. Plus havasada kuti zvinhu zvose zvingori zvinhu zvezano, zvose zvinhu zvose zvingori zvezano. Imi vamafaza imika imi muchatitsamwisa, muchatibhowa, muchatizotinyangadza manje. Saramba muchitaura zvinhu zvakadaro imi. Mune mhuri yenyu kwamuriko, vanhu vari kutambura vari muZimbabwe, musiye zvekunyepa imi, musiye zvekunyepa baba imi.
Kwazivai Studio 7. Ya, zvinorwadza kuti vana vevamwe ndo variko varikoriwa nekuda kwekuti hanzi, iyo vari kutaura kuti hanzi tavarikola nekuda kwekuti hanzi heyo havana mastrakcha, havana mastrakcha, havana mastrakcha kupi, havanoda ivo. Edu mastrakcha tinawo, ivo havo vainawo, ndo vane umwe akazonyora yemeseji. Ngavaite ivo, ngavadzingewo vavo, chokwadi chibude pachena. Zvekuswereramba tichiitiswa nevanhu hungoramba chiti aiwa kana zvadaro zvaapachena kuti vanhu kana vafunga kuti pinde muroto unodemonstrata izvi, ndo chokwadi chatosara because havasi kuteerera ende havasi kuda, varoda kuzvitiwo ndo vango always vari right. Tisadaro man, tisadaro ZANU-PF by Kalu.
Pastudio 7, pastudio 7 ndinokumhorosai mese vashamarari, vana Tanonoka Wande, vana Jonga. Ndoda kutaurawo nyaya iri maringe nekuti bato riri kutonga reZANU-PF riri kuti nyika yakatorwa nehondo, saka hatina nyika inotongwa neopposition party. Tiri kuona isusu kuti vana vemaovet vari kubuda munyika yechizvarirwa yeZimbabwe vachienda kundotsvaga mabasa kune dzimwe nyika. Saka tiudzeiwo kuti inini ndo rusununguko here rwanga rwichirwira vana baba vacho kuti vana vavo vazoona kugara kwakanaka. Tibvunzirewo kune veZANU-PF kuti zvakuri kutiziwa kunyika kwacho ndo maovheti nyaya yavairwira here yekurwira rusununguko rwokuti vana vavo vazondoshanda kune dzimwe nyika. Tibvunzire kune bato reZANU-PF. Ndini ndinoitwa Jim Masiza, ndiri muno muSouth Africa. Ndatenda.
Studio Moisei. Kuhama ziri kutambisire zvombo ichibhomba vanhu vari innocent. kauye muZimbabwe umu tuma bomba chete anokwana timu ripo wachikoone chimisangano chawo muchimuchi state house chawo chinyowani chawo chiya meno chiri kumaunda dabden wa meno chiri kupi chika bomba zvese bell kwasaka bise zvombo chibomba vanhu ari innocent kuIsrael uko kana kuti maIsraelites aicho chibomba vanhu kuGaza vanhu vasina kana mhosva man kune mhando dziri kunokwidzi uyai man mutambisire zvombo muchiuraya vanhu vasina basa kana kubomba makliniki uyai mungodhawa nechiuyu chavo chiparamendi chavo chenhema nhema chavo kana machina uyai
mukoma tanonoka wandika mboisaiwo audio yangu paredhiyo ipapa achimboisaiwo audio yangu ondimboiwa ndava nenguva nchiteerera studio 7 kubva 2004 handivati ndisina kuva studio 7 ndopandinhaudze chokwadi ipapa saka handikasaiwa ndotowa musoro chimboitawo kuti ndimbokwa kutaura ndotori nhengo yestudio 7 yakasimba chaizvo chaizvo
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu musaneta mutumira pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika zvichitevera kutsigira kweIran chikwata cheHamas mukurwisa kwachakaita Israel paramende yeamerica iri kufunga zvekumbomira kupa Iran mari yayo inoita mabhiriyoni matanhatu emadhora ekuamerica kana kuti US$6 billion America yakatemera zvirango izvi kudzivirira kuti Iran isagadzira ndege dzisina vanotyaira kana kuti madrones nedzimwe zvombo zvemuchadenga kana kuti mamissiles mutori wenhau wekugeorgia Nika Gavramia achangosunungurwa mushure mukugara mujeri kwemazuva mazana mana anoti ava nemukana wekupinda mune zvematongero enyika Varamia anoti kusungwa kunodzidzisa munhu zvakawanda mashoko anotevera anoratidza pamiro yehurumende yeamerica
mashoko anotevera anotaura pamiro yehurumende yeamerica panyaya yekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi nyaya yekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume iri pazvisungo zvesangano reUnited Nations gumi nezvinomwe kana kuti 17 Sustainable Development Goals zvakatarwa muna 2015 kuti zvizadzikiswe muna 2030 asi kunyangwe kwasara makore matanhatu chete urongwa hwekuzadzikisa chiga ichi hausi kufamba sezvaitarisirwa mugore rino pasi rose madzimai ari kutungamira nyika makumi maviri nevasere chete paitariswa nhengo dzedare reparamende pavanhu vana mumwe chete mudzimai bazi rinoona nezvemadzimai musangano reUnited Nations reUN Women rinoti urongwa hwekusimudzira madzimai hukafamba sezvauri kuita pari zvino chiga ichi chinozadzikiswa mumakore zana nemakumi matatu anotevera kana kuti 130 years mumiriri weUnited Nations mukanzuru inoona nezvemagariro evanhu kana kuti United States Permanent Representative to the UN's Economic and Social Council amai Lisa Kati vanoti munyaya dzezvematongerwo enyika madzimai haasi kuwaniswa mikana uye varume vakawanda ndivo vari muutungamiri vanotiwo nyaya yemhirizhonga mudzimba ichiri kuenderera mberi uye pave kutoshandiswa michina yechizvino-zvino kumbunyikidza madzimai vatiwo kusarurwa kwemadzimai kuri kuenderera mberi zvakanyanya asi amai kati vari kuyambirwawo kuti vanhu vanoda kumbunyikidza kodzero dzemadzimai nevanasikana vanodzoserawo kumashure budiriro nekugara zvakanaka kwevanhu vose kunyanya varombo vanotiwo vanodzosera kumashure nyaya dzeutongo hwejekerere uye vanoti vanoita izvi vanodzoserawo kumashure kuzadzikiswa kwezviga zveUnited Nations kana kuti Sustainable Development Goals Agenda 2030 vainde romberi vachiti vanombunyikidza kodzero dzemadzimai ava vanoitawo kuti kuve neutongo hweudzvanyiriri. Ambassador Kati vanoti vanomira nemadzimai nevanasikana vanobatsira mukusimudzira nyaya dzekodzero dzevanhu pasi rose zvisinei kuti munhurume kana kuti munhukadzi. Vati apo vakawanda vakatarisa padonzvo rekusimudzira madzimai nevanasikana munharaunda, munyika nepasi rose, zviri pachena kuti pane sungawirirano pakati pemabatirwo anoitwa madzimai nevanasikana nekugara kwevanhu zvakanaka munharaunda. Vativo zviri pachena kuti madzimai akasapiwa kodzero dzavo, munhu wose ari munharaunda anokanganisika. Amai Kati vanoti nepfungwa iyi apo vakawanda pasi rose vari kurangarira kuurayiwa kwemumwe mudzimai wechidiki kuIran, Masa Amini, ari mutirongo nemapurisa achinzi ainge asina kusunga dhuku sezvinotarisirwa muchitendero chechiMuslim. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vanoti vakazvipira kutsigira vanhu vari muIran avo vari kuratidza ushingi mukurwira kodzero dzemadzimai uye rusununguko rwemunhu wose. Vanoti vanorumbidza ushingi nekuzvipira kwevanhu vemuIran kunyangwe vachizvinyirirwa nehurumende yavo. VaBiden vanotiwo vanhu ava havasi kungorwira kodzero dzevanhukadzi asi rusununguko rwavo. Ambassador Kati vanoti kodzero dzevanhu dzinofanira kupiwa kumunhu wose zvisinei kuti murume kana kuti mukadzi. Vanotiwo vakawanda pasi rose vachine mibvunzo inoda mhinduro yekuti sei vamwe vanhu vachida kumbunyikidza kodzero dzemadzimai anova chikamu makumi mashanu kubva muzana cheuwandu hwevanhu pasi rose. Vanoti nyika inofamba zvakanaka kana vanhu vose vachibatwa zvakaenzana pasina rusarura. Ambassador Kati vanotiwo matambudziko epasi rino anogadziriswa chete kana madzimai nevanasikana vapiwa kodzero dzavo uye vabvumidzwawo kugara pamatare makuru. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pakuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi. Maaverengerwa neni, Blessing Zulu, VOA, Studio 7.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reBlue Progressive Residents Association
dori yenzira ndoyambukira miri kwevoa tarira ndokunoenda vamwe ndokunoenda vamwe ongugurekwe kavausiko musuku asi usareka kunengetera ndidzoke kumba ndounganidza tumaona namo ingazoti kunda tarira ndokunoenda vamwe ndokunoenda vamwe ongugurekwe kavausiko musuku misodzi bedzi ndiriko kune rimwe divi rerunhare ndosurukirwa ndogatoka zvandinoda kuti uvare tinondituma urombo mudiwa tega ndinoteoramuriva ndonoratidza utimba zuva rovira usachemu chiriuga meso andinomhanya nendondo kugovera nesvondo handina sororo kushanda bedzi sechiringa zuva asi nguva ichadudzira.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reBlue Progressive Residents Association rinokurudzira kuvandudzwa kwemutemo unobvumidza mapato ezvematongerwo enyika kuti adzinge vamiriri vavo muparamende nomumakanzuru. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoti paramende yeAmerica inofanirwa kubvuma kupa Ukraine neIsrael madhora ekuAmerica 100 billion panguva iyo nyika idzi dzakatarisana nehondo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru tichikupai dzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muri maoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.